This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikunguru 9, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotengesa mumigwagwa vanosungwa nemapurisa muHarare. Boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rinoshorwa nekomiti yeparamende zvichitevera kukundikana kwaro kupa marezinesi nepfenyuro dzemunharaunda. America, European Union neAustralia dzokurudzira hurumende kuferefeta zvakadzama zvakaitika pamurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara avo vasvitsa mwedzi mina nhasi kubva zvavakapambwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi manomwe vasungwa muHarare nhasi pavanga vachiramba kubviswa nekanzuru mumigwagwa mavari kutengesera. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa ekanzuru anonzamuka runyanhirira achipwanya misika yevanhu vanotengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare. Zvinonzi nevanotengesera mumigwagwa ava zvakonzera kuti vasare vasina chekubata. Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava uye ari mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vanhu vanotengesera mumigwagwa reMoba Youth Foundation, vaPeter Jack, vaudza Studio 7 kuti vazosara vosvika pavanotengesera. Mapurisa ekanzuru asakadza nzvimbo yavanotengesera.
Sure, kanzuru yauya kuma 4 vaisvika vaya reda place yengene mamembers edu iri kona Julius Nyerere na Jason Moyo. Vavatora tendi vavapwanya matables ese, vavatora zvinhu zvevanhu, vavasunga vanhu vanga varipo varohwa, vanga vakagaidha vanhu kwanoita 7. Vavavavharira pa council office. Kuma round kuma 6 ndasvikapo. Vandafonera lawyer, vavaramba kuti vaonekwe na lawyer boss. Mumwe wacho one angakuwara zvakanyanya.
Vanoona nezvekufambiswa kumabasa mune rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe kana kuti NAVUZ, muzvare Lucy Makunde, vati varwadziwo zvakare nekuparadzwa kwaitwa zvinhu zvavanga vachitengesa.
Yeah, zvinongoradza kuti zvinhu hazvina kutomira mushi. Because kana isu takatarisa National Vendors Union tikutaura kuti ndozvinhu zviri kuraramisa vanhu. But kana vachiuya vachiita muitiro iwoyo kuti vanouya vachiparadza, kunyange nekuparadza nyangwe mukatarisa muri kuona kuti matebo yacho aparadzwa, hazvisi kumeka sense. Because segovernment inofanira kuti ichitotorawo matanho ipindire panyaya dzakadai so. Because nyaya iyi ikai yakutoda kuti even government inge ichipindirira. Because vamwe vanhu vari kutumwa, vanhu vari kungotumwa zvekutoti ukazotaura neexcide anototi isa isi mhosva, tiri kutumwa. So unonyatsoona kuti vanhu vari kutoona zvinhu zvatiri kutiswa hazviite.
VaJack vanoti pane vanhu vanotengesera mumigwagwa vanodarika makumi manomwe vasungwa muHarare mushure mekuramba kubviswa munzvimbo dzavanga vachitengesera.
Right, zvavanga vakuita ndezvekuti after ipapo vanga vakungoti munhu anenge angosvika auya kubasa akangosvika pazvinhu zvake vanga vakungotora vachirova vachibva vaisa mumacouncil offices avo. So far so pandacheka kwasungwa about 70, not only kubva panapa but kubva panapa nepakopakabhana nepafootbridge apo vanga vachingotora vanhu vachisunga.
Zvichakadai, muzvare Makunde vanoti vachakwidza nyaya yekushungurudzwa kwaitwa vanhu vanotengesera mumigwagwa nekanzuru kumatare edzimhosva.
Isu senavhudzi tiri kuendesa, tichavaendesa kukoti, toda kuendesa kanzuru yachona kukoti because tatodiscover kuti tine mamembers arohwa akuvara izvozvi raiti navo vari kuda kutonoatendwa kuhospital. So toda kutovasuwa kuti isusu haisi mhosva kuti munhu anga ari mustreet achitengesa. And kuti titengeseka zvinotone zvikonzo zvekuti hatina mabasa tine magraduates atori muchivhenzi but hakuna mabasa
mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa ava rezimbabwe informal sector organization vapromisi mukwananzi vati zviri kuitwa nekanzuru izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
isisi tisangano teziso tinosvoropodza zvikuru zviri kuitika mudhorobha zviri kunyanyoitwa nemapurisa ekanzuru tiri kutofungira kuti mapurisa arimo mutaunhi hasitombori mapurisa ekanzuru mauto apfekedzwa nhumbi dzekanzuru marovera vari kuita vanhu mudhorobha haasi marovera ekanzuru tinosvoropodza zvikuru zviri kuitika ende tiri kuti hurumende ngaimise nekuchimbidzika kurohwa nekusungwa kuri kuitwa vanhu muguta guru reharare
asi mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme vati mapurisa ekanzuro yavo haana kushandisa chisimba sezviri kutaurwa nevanotengesera mumigwagwa ava
seguta reharare takaudza vanhu kuti vanhu vabve panhu pasingatenderwe vaende kunzvimbo dzinotenderwa mapurisa edu haana kupwanya zvinhu asi kuti vabvisa zvinhu panzvimbo dzisingatenderwi kuti vanhu vaende kunzvimbo dzinotenderwa chete
hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvematunhu vasevhia kasukuwere sezvo vaswera vachiti vari mumusangano ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi direct from Washington the voice of
America nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezvenhau nekuburiswa kwemashoko nhasi dzashora boka rebroadcasting authority of zimbabwe kana kuti baz nekutadza kupa maresinesi kune pfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations vachiti icho ndizvo zviri kupa kuti nepfenyuro dzinotopfenyura dziri kunze kwenyika dzakaita sestudio 7 yevoice of america nedzimwe dziite mbiri ivan chifera anotipanyaya inotevera
nhengo idzi hadzina kunge dzafara namashoko ange ataurwa nemukuru wekambani yebaz vaobert muganyura avo vati kambani yavo ichazotanga kupa marezinesi kune pfenyuro dzematunhu gore rinouya vamuganyura avo vange vakokwa kuti vazotsanangura kuti sei vasiri kupa marezinesi kune pfenyuro dzematunhu vati boka ravo ndiro rakanzi nehurumende ritungamire mabasa edigital broadcasting migration nekudaro harina nguva yekumboita zvemarezinesi vati vachatozowana nguva pachapera chirongwa ichi gore rinouya asi mumiriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vati kuita kwebaz uku ndiko kuri kupa mbiri kustudio 7 sezvo vanhu vasina nepfenyuro dzekuteerera zvikuru sei kumaruwa
hamuoni here imini sekuti kubudira kwevoa studio 7 kuri kukonzerwa nekuti hakuna macommunity radio stations nepfenyuro iyi inofarirwa chose zvikuru sei kumaruwa nekuti zbc haishanzwike ikoko
mashoko aya atsigirwa nemumiriri weuzumba vasimba neutamudarikwa avo vati nepfenyuro dzacho dzine marezinesi hadzinzikwi munzvimbo zhinji munyika vamuganyura vatenda dambudziko iri asi vakati vacharigadzirisa pachirongwa chedigitization apo vanotarisira kuisa michina yematransmita ichaita kuti nzvimbo dzese munyika dzibate masaisai emaredhiyo emuno vatendawo kuti havakwanisi kumisa studio 7 nedzimwe nepfenyuro kutepfenyura muzimbabwe vachiti havana michina inokwanisa kuita izvi asi vati vachatenga michina yekuongorora zvinenge zvichibuda panepfenyuro idzi nedzemuno asi mumiriri wegutu south vapaul chimedza vati baz inofanira kusiyana nenyaya yekuda kurambidza vanhu kutepfenyura vachiti nekuda kwemichina yechizvino zvino izvi zvave kuitwa kubva panzvimbo ipi zvayo kunyange vanhu vasina mvumo yebaz pavabvunzwa kuti vanoti chii pamusoro penhepfenyuro dzematunhu idzo dzatovepo dzakamirira marezinesi vamuganyura vati pari zvino munyika hamuna nhepfenyuro idzi vachiti chiripo chete zvikwata zvevanhu vanozvitii nhepfenyuro asi ivo vasiri asi sachigaro wesangano rinomirira nhepfenyuro idzi rezimbabwe association of community radio stations vagift mambipiri vati mashoko avamuganyura anoburitsa pachena kuti hurumende haina hanya nekupa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu
ndofunga nyaya yekuda kumirira kuita zvemacommunity radio stations inongoradza pachena kutya nekusaziva zvavari kuita kuri mavari vanhu vari kushandiswa nemapoliticians pane kuti vashandire vana vezimbabwe
vatiwo zviri pachena kuti baz haisiri kuita basa rayo nemazvo sezvo yakundikana kupa marezinesi aya kubva muna 2001
ndofunga mashoko ataurwa nevebhaza vataura mukusaziva kuti chii chiri kumboitika muZimbabwe. Hativapi mhosva nekuti vagara vari vanhu vasiri kumboziva zvavari kuita kubva pavakatanga mugore ra 2001. Ndosaka zvavatorera 14 years kuti vangokwanisa kugara pasi nekududzira kuti chinonzi community chii. Ndosaka zvavatorera 14 years kuti vatadze kana kulicensa even one community radio station, yeti vakapinda basa kuti valicense ma community radio station.
Bumbiro remutemo wenyika rinosungira kuti munyika mive nenhepfenyuro dzenyika yese dzematunhu pamwe nedzenharaunda, asi kusvika pari zvino hapana kana nhepfenyuro imwe yenharaunda yapiwa rezinesi. Makambani ane marezinesi ekutepfenyura munyika yese nematunhu anosanganisira Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZFM, Zimbabwe Newspapers pamwe neKingstones. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro chevaimbove gurukota rehurumende raimirira dunhu remasvingo vakuda kwache basikiti chekuti kudzingwa kwavakaitwa muzano PF muna chivabvu kusende kweparutive.
Mumutongo wavo, mutongi wedare vachinembiri bhunu vati vabasikiti vaifanira kushandisa nzira dzose dziri mubumbiro remutemo rebato rezano PF kana vaine nhuna nekudzingwa kwavakaitwa mubato iri. Vaenderera mberi vachiti vabasikiti avo vaive zvakare mumiriri wemwenezi East muparamende vaifanira kukwidza nyaya yavo kupolitibiro necentral committee yezano PF kana vasina kufara nekudzingwa kwavakaitwa nekomiti yakatonga nyaya yavo, kwete kumhanyira kumatare. Kunyange hazvo vabasikiti vakaudza dare kuti nyaya yavo hayaitongwa zvakanaka nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavakaendesa kumatare. Vanove zvakare sachigaro wepolitibiro necentral committee vabhunu vati vaMugabe vanogona kumbosuduruka pakutongwa kwenyaya iyi, sezvo vachiti komiti idzi dzose dziri mbiri dzine vanhu vakawanda zvikuru vanogona kunzwa nyaya yavo. Gweta ravaMugabe vaTerence Hussein vanoti vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare uyu.
Tinotambira zvataurwa nedare nemaoko maviri. Vakanyatsojekesa nyaya yacho vachikaferefeta mumbo wese. Vakauya to conclusion yacho yekuti Mr. Basket ngavadzokere kuZanu PF kuongororwa nyaya yake ikoko. Ngasauswera achimtiza Zanu PF achienda kumwe.
Asi gweta ravabasikiti vatenda ibiti vati vachapikisa mutongo uyu mudare repamusoro-soro munyika.
Tiri kuenda kudare huru reSupreme Court tichapila judgment yaJustice Bono.
Vabasikiti vakadzingwa muzano PF vachipomerwa mhosva yekupandukira vaMugabe pamwe nekuronga zvekupidigura hurumende yavo vachishanda pamwe chete nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru, kunyange hazvo vese vachiti vari kuzodzwa madhaka ivo vakachena semukaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Vagare vekutokwe mukosi vanosvika zviuru zviviri vanyora tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachigunununa kuti vave kuziya nenzara uye kuti makurukota avo ehurumende ari kupota achereva nhema paurongwa hwekugadzirisa matambudziko avo. Vanhu ava vakabviswa kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi muna 2013. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 iyo yakaendeswa kuhofisi yavaMugabe yemunhu Mutapa neZuro, vanhu ava vanoti pari zvino vanenge vari kugara mujeri chaimo nenyaya yekuomerwa neupenyu. Vanhu ava vanotiwo nzvimbo yavakanzi vagari yenuanets haigarike sezvo isina mvura yekunwa. Vanhu ava vakumbira vaMugabe kuti vashanyire nzvimbo iyi vazvionere voga kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Blessing Zulu Studio 7 abata vari kutungamira vanhu ava vaKenneth Mulavo kuti tinzwe nezvemamiriro akaita zvinhu kutokwe mukosi.
Ndikuti hatina kugarawo zvakanaka, hatina musha zvizvizvi, hatina bofuza zvengombe, tinoona mamvura zvinotozvinoita, hatitozvitorerana sei izvizvi.
Saka kunze kwemafuro, nyaya yechikafu yakamira sei?
Hatitorinazve chikafu izvizvi.
Makapedzisira rini kupuwa chikafu?
Takapedzisira muna raizazvazvidiriimomo.
Anenge achikupa ichikafu ichi ndiani?
Hatizozivo ndiani, tokupedzisira chakauya mazaga acho andakarekwa kuti raizi kunhu ndiriko kuchina.
Ko makurukota ehurumende ari kuuya ikoko vari kuti kudii vana mai mahofa kana iwo va basket
mama wa ndo vakapeza kuuya kuno vakasiya tinotama ndosoko vakataura kuti kana dzidza zvokutama rini kana tichatama dzaita sei hatichazivi tinongovapa nyaya yekungoti isati tapo kugara ndozvitoza kuti ndozvikumbiro zvatoda kumukuru wenyika
ko mari dzamaimbonzi munopiwa dzekutama dzacho munhu wese akawana here mari yacho
vamwe vachati vatowana mari yacho vamwe ndiye takaara mari isina bato kuti ndakawana $3,500 saka ndozvizvaoze kuti ndinechikwereti kuhurumende ndichiona ndichiva nekuti ndaita kwapiwaivandiuza kuti ndinechikwereti kuhurumende ndakapuwa mari yakawanda panyama ndoti ndipuwe mari yaindeiyenekukombaseseni ndakakuta kuti ingatindiwe mari yacho yekombaseseni kachiiziri kuti handitozivi kuti ndinetiandizipazo chiiziri
ko minda yamakapuwa yacho iri kukwanira here
hatina unopuwa minda zetiri muhani hekita handitozivi kuti tingagara dzidi kudii ingangoti ndiwe mukati meruwoo zvangu chaizvapandigere ipapo ndopane musha ndopane danga remombe ndopane zvese
ava vanga vari vari kutungamira vagari vekutokwe mukosi vakenneth mulavho vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 9190am pa4930 kana pa12080 ne15460 kilohertz pashortwave munokwanisawo kunzwa studio 7 pachannel zimu muchishandisa decoder rewiztech kubva na7pm kusvikana 9pm chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11pm kusvika na1am kana muri pawiztech tsvagai chanel yakanzi chzim dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nedare remakurukota rekuti makambani makuru ane minda munyika abhadharewo mitero bepanhaure herald rinoti makambani aya anofanirwa kutarisirwa kubhadhara $10 pahakiri imwe chete kana kuti pahekta pagore kubvira munandira wegore rino senzira yekuti hurumende iunganidze mari yekushandisa mubudiriro pamwe nekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda danho iri rinotevera rimwe rakadai rakaziviswa zvakare nehurumende mwedzi mishoma yadarika rekuti varimi vakagariswa patsva pamwe nevekumaruva vanonzi maa1 nemaa2 vabhadharewo mitero vekumaruva vanotarisirwa kubhadhara $5 kuchitiwo vemapurazi madiki vachibhadhara $10 pagore asi imwe nyanzvi mukurima vabenard manyadza ava vanoshanda vakazvimirira vanoti zvakakoshawo zvikuru kuti patariswe kuti munhu ari kushandisa ivhu zvakadii uye chii chaari kuwanawo kubva mariri asi murimi mukuru uye vari nhengo yezano pf vagadzira chirumhanzu vanotiwo havaoni varimi vachiita dambudziko rekukundikana kubhadhara mitero iyi sezvo iri pasi pasi zvikuru uye vagara vachibhadhara kare mukuseya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamanyadza pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhu
kubhadharisa mitero paland kuedza kupa value paland yaunenge uinayo asi zvine paviri zvindizvi kana ukange uchiita perpetual rent payer zvinoreva kuti pakupedzisa kwamakore kana kuti kweupenyu hwako uchange wazobhadhara mari yakawandisa sereki zvanga zvadii kuti yedii uitenge kubva wangopuwa title kwairi kuchitedzera neprinciple yekuti lendi pachayo inofanira kunge iine value so that anenzeti achiziva kuti vari yelendi yake chii unoziva kuti nyaya yelendi ikaibva imwe inokosha maningi pane munhu anenge achirenda kana tanenge ada kutanga business kuti lendi necapital zvinozvibatana ipapa kuti zvigozozvara imwe mari asi kana ukange uchiramba uchingorenda zvinoreva kuti uri kuramba uchipa mari kune munhu auri kurendera iyeye asi kusvika riini ndochekutanga echipiri kana principle iyoyo ikange ichibva applyazve kwatiri isu vanenge vari masmall holders zvinoreva kuti ucharamba uchibhadhara rendi iyoyo zvisina mugumo eya kana ukange uchibhadhara rendi zvinenge zvichizivisana madhini kuti pavhu ipapo uri kumboitei chinokupa value kana ukange uripo palendi usina chinokupa value kureva kuti iwe uri kubhadhara nomumwe munhu mari iri kungoenda kunotorwa nekwaunobhadhara rendi ikoko iwe usina chouviri chinoya kwauri saka nyaya chinoda kuti itarisirwe chinzi kune anenge aine lendi yaari kubhadhara rendi ari kuwana here value parendi yoyo.
Vachiru manzu nyaya tiri kukurukurai.
Ndifunge kuti pane chicha chasanduka apa. Chingangopa difference inongoripo pakuti mari. Nokuti makambanizi anga agara achibhadhara $3 per hectare kuma local authorities kwavanga vachioperatera. Which means vanga vagara vachingodini vachingobhadhara. But asi mukatarisa kuti iyo $3 kana kuti $5 per hectare. Tikapa mfananidzo ngatimboti ungava munda wa maranges 1 hectare. Shopi, I don't think kuti a farmer ungakumbrena kuti pano kohwa maranges ake pa hectare angatadza kubhadhara $5 per hectare. Handikungu kuti ingava an issue ende zve rimwe dambudziko riri muno muZimbabwe nenyaya yelendi yatinayo. Mukanyatsa kutarisa vangava nelendi iyi vanga vachingori varungu. Ende tichiona kuna mapurazi angakangopararira nenyika vanhu vasingambozivi vanhu vatema vakawanda. Iye zvino vanhu vatema vakutomuka kutoziva kutoti ndo zvanga zviri. Saka kuti munazochema nhasi kuti shuwa iye azonzi nehurumende bhadhara $5 ndofunga kungochemawo zvako.
Ndodzoka munyaya yedu vamanyadza. Tinonzwa kuti mari ichawanikwa kubva mumitero iri kubhadhariswa nehurumende iyi. Imwe yacho ichashandiswa mukuripira varungu vechichena vakatorerwa minda vaya. Munobvumirana neurongwa ihwohwo?
Nyaya yakabva yasvika ipapo manje. Yakureva kuti yedu state yakuita mapredatory kuna vanhu vayo. Saka mari ikanga ichitorwa iyi. Iyi mari ikanga ichizotorwa iyi. Izvi ndeherezi nokuzoenda kunobhadhara raiva takabvisa zvehaha iye ngaichitiwa mwe achipinda wakomenda asinisa aifaiditi very revolting
apo vachiru manzu.
Remember government inorana neinformation yayapiwa namaexperts ayo mumaparastatals kupi nokupi kuna vanhu vatema and maybe let me reemphasize that kuna vanhu vatema saka ino zvinoshamisa kuti kochii chiri kumboitika isapoti here kana kuti chii. To be very honest with you kana iyeniyo panapapa kana ndofunga ruzhinji havanyatsimbondiswa kuti why dhora redu risingatengi zvakawanda asi unonzwa kuti no why this cost ichidhura is because cost of production but cost of production inokalkuletwa nani tisu tinoikalkuleta cost of production iyoyo saka chiti pane dambudziko saka at the end of the day you cannot blame the government. Because at the end of the day, government achinga topedzira dzinga vanhu. Because government they are vanhu. Inotoda kuti upenyu hwavanhu hunge hwakadi hwakanyanyisa kureruka. Yetibi ndi government inorana mabusiness dai tichiti. Hurumende inokonzeresa izvi because iruda kuwana gain. But it is the very same government iri kutotambura nezvido zvavanhu zvichikonzereswa namakambani anoadhimiriswa navanhu vatema.
Avanga vari murimi mukuru uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvekurima vachishanda vakazvimirira vaBernard Manyadza vari parunare neStudio 7. Vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI vataura nhasi pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vechidiki ava vanoti vafara zvikuru nhasi kupinda mudare reCongress uye kutaura pamberi pevanhu vakawanda. Vanosanganisira nhengo dzedare iri vachikurukura nezveutongi hwejekerere munyika dzemuAfrica. Vechidiki ava vari kuita zvidzidzo zvavo paHoward University uye vashanu vavo ndivo vataura pamberi pegungano iri ranga richitungamirwa nenhengo yekomiti yeCongress inoona nekudyidzana kweAmerica neAfrica amai Karen Barnes. Mumwe wevashanu ava hlangana negumbi uyo anova nhengo yebato reDemocratic Alliance kuSouth Africa ati zvakakosha zvikuru kuti vatungamiri veAfrica vatevedzere utongi hwakajeka kuitira kuti nyika dzavo dzibudirire. Vatiwo vechidiki vanofanirwa kupindira zvizere munyadze kugadzirisa remangwana ravo uye kana vasingabvumirani nezviri kuitwa nevamiriri vavo vanofanirwa kutaura. Mashoko aya atsinirwa namuzvare Mary Ashinyo vekugana avo vanoshanda mune zveutano kunyika kwavo. Muzvare Ashinyo vati zvakakosha kuti vanukadzi vapihwevo mukana wekutora zvishungo zvekuronga remangwana renyika dzavo. Vachiti zvinorwadza zvikuru kuti vanukadzi vachiri kudzvanyirirwa munyika dzakawanda muAfrica. Mumwe ataura pagungano iri ndemuzvare Pamela Kanora wekuTanzania. Uyo ati kuti Afrika ibudirire vatungamiri havafanire kurambira pazvigaro. Vatizve vechidiki vanofanirwa kuramba kushandiswa kuita mirijonga munguva yesarudzo. Vataurawo pamusangano uyu ndiva Eric Besong vekuCameroon navaKennedy Mwika vekuKenya, avo vakurudzira mutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti pavachashanyira Kenya neEthiopia mwedzi uno vanofanirwa kutaura zvikuru nenyaya yeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuUS Congress muWashington DC, ndini Tungamiri Nkomo.
Mune imwe nyaya, muzinda weAmerica muZimbabwe nhasi wati uri kushushikana zvikuru nekutadza kuri kuita hurumende yeZimbabwe kuferefeta zvakadzama kupambwa nekutsakatika kwemutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaitai Dzamara. VaDzamara vasvitsa mwedzi mina nhasi pasina anoziva kwavari. America yati iri kubatana nenyika dzemuEuropean Union neAustralia mukukurudzira hurumende kuti ito zvose zvainokwanisa mukuferefeta zvakaitika kuna vaDzamara. America inoti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu chinangwa chayo chikuru kunyika dzainodyidzana nadzo. America yatiwo inoda kuona vaDzamara vachidzokera kunogara nemhuri yavo vakasununguka. Zvichakadai, bato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe naivo vaTsvangirai vachabatana nezviuru nezviuru zvevanhu vachaungana kuZimbabwe Grounds nemugovera vachinamatira vaDzamara. MDC inoti hurumende ine chekuita nekutsakatika kwavo. VaDzamara vakapambwa musi wa9 kurume mumusha weGlenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori uye kusvika pari zvino hapana ari kuziva kwavari. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kugara muAmerica akaungana muguta reCincinnati kuOhio uko kwakaitirwa musangano wepagore weWomen of Dominion International. Ngatinzwei mamwe madzimai aya achitaura.
Ndinonzi Vimbai Mponti. Ndinobva muno muOhio but Columbus 2 hours away from here. Ndiri kuconference Women of Dominion kuzomurumbidza kuzomunamata kuzomupa mbiri.
Chii chaunokurudzira kune mamwe madzimai asina kuuya?
Kuti vauye vazobatana nevamwe pamwechete kurumbidza Mwari nekunzwa matestimoni. Ndanzwa matestimoni asunda mweya wangu, ekuti I can look back and get encouragement from those testimonies. A healing, ekubata kwaMwari, kufamba kwaMwari vachikudzota zvakati zvete zvakati zvete zvakati zvakati. Saka ii ndakomborerwa, especially matestimoni anibata.
Ndinoitwa Dolen Chakona, ndinobva kuJerera kumasvingo. Pamanje ndinogara South Africa nevana vangu Yolanda, Winona, Winnie and Robert. And ndinova kwazisa and ndinovati varambe vari pana Mwari vasabve pana Mwari ngavaziye kuti Mwari ndiye anogonesa zvese.
Kuridziro yamungape kune mamwe madzimai?
Kuridziro ndinopa kune mamwe madzimai ndeyekuti uyai kuWomen of Dominion.
Madzimai esangano reWomen of Dominion International achitaura ari muOhio muno muAmerica. Musakangana kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai ari kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vanotengesa mumigwagwa vanosungwa nemapurisa muHarare. Boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rinoshorwa nekomiti yeparamende zvichitevera kukundikana kwaro kupa marezinesi nepfenyuro dzemunharaunda. America, European Union neAustralia dzokurudzira hurumende kuferefeta zvakadzama zvakaitika pamurwiri wekodzero dzavanhu vaitai Dzamara. tashika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai dini jonga kandemire nchiti murare zvakanaka vateereri.